Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 3, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kunetsekana nemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika, asi zviri kumapurisa kugadzirisa nyaya iyi.
Vamunzura vari kuona kuti havana vanhu, saka vari kutya by election. Isusu tinotaura kuti constitution yedu kana kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanhu vane kodzero yekusarudza vanovatungamira.
Rimwe gweta remuHarare uye riri nhengo yechikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Monzora roenda kudare pamusoro pekuti sarudzo dzemaby elections dzisaitwa. Mamwe makereke oshora bhiri rekuda kuvandudza mashanduro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization bill, achiti richapa kuti vaderedze uwandu hwerubatsiro rwavanopa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti iri kunetsekana nemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika, asi ichiti maoko ayo akasungwa nekudaro vanhu vanofanira kunomhanyira kumapurisa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vaudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemutemo kuti komisheni yavo inoshora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika, iyo vanoti yakakonzera kufa kwavamboneni Ncube pamusangano webato reCitizens Coalition for Change kukwekwe svondo rapfuura. Vati vanoshushikana kuti mhirizhonga inoramba ichiitika kunyange hazvo mapato ose ari kupinda musarudzo idzi akaita chitsidzo chekuti haachaitazve mhirizhonga pamusangano uchangobva kuitwa nekomisheni iyi weMultiparty Liaison Committee. Amai Chigumba vati pamusangano uyu vakakurudzira mapato ese kuti atevedze chisungo chekuita sarudzo dzakachena chePolitical Parties Code of Conduct, icho vakasaina apo vainyoresa kupinda musarudzo idzi. Vaenderera mberi vachiti komisheni yavo inoda kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Tese tiri vana vemunyika muno, nyika ino ndiyedu. Ngatibatsiranei kuti kana takuenda kusarudzo tisarovane, tisatukane. Munhu nemunhu anofanira kusununguka kuti asarudze munhu waarida kuti amumiririre pakanzuru, asarudze munhu waarida kuti amumiririre kupalamendi. Kana taakurovana, taakutukana, tinenge taakumbunyikidzana. Mutemo unoita nezvesarudzo unonzi Electoral Act haubvumidze kuti vanhu timbunyikidzane kana tichienda kusarudza.
Vati ZEC haina simba panyaya dzemhirizhonga, uye kana pachinge paitika mhirizhonga vanhu vanofanira kumhanyira kumapurisa kwete kuZEC.
Kana anenge ambunyikidzwa nekodzero yekumhanyira kumapurisa kuHuman Rights Commission, ane kodzero zvakare yekuenda kunonzi kuElectoral Court, kuHigh Court, kunotaura kuti ndambunyikidzwa naningi, ndiri kuda kuti Electoral Court imubvise paballot paper, imudisqualify. Mukanyora tsamba kuZEC muchititaura kuti maroho hambama, ZEC haina zvainokwanisa kukubatsirai nazvo pakuti kurohwa kwamaitwa uku kusakanganise nhau yesarudzo panguva yatinenge tichiita zvesarudzo.
Amai Chigumba vatiwo zvingave zvakanaka kana ZEC ikapiwa masimba ekunyoresa mapato ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika, vachiti izvi zvinoita kuti ikwanise kuranga mapato anoita zvemhirizhonga.
Kune dzimwe nyika dzekuti tomboti munhu anenge achida kusarudzwa akaita kutuka vamwe kana kutaura mashoko akaipa, musangano wake unobvisirwa mavhote proportional representation, kana kuti vanobhadhariswa mafaini anosvika kana kumamiliyoni dollars chaiko chakuti muno muZimbabwe masimba iwayo hatina. Uyezve muno muZimbabwe hatina masimba ekurejista mapolitical party kana kuadhireji. Zvinove zvinotitadzisa zvakare kuti tikwanise kukwadzora nezvisungo nguva yavanenge vachiita zvavanenge vachiita kana kuti yavanenge vachipomerwa kuti vakaita zvavakunzi vaiti.
sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti mutemo wesarudzo munyika uvandudzwe kuti ZEC ipiwe simba rekuruma vanotyora kodzero dzevanhu nguva yesarudzo.
Kurudziro irimo mumodholo ndeyekuti ZEC ikwanise kunge iri mazino anoruma kuita kuti vanenge vachityora kodzero dzevanhu idzodzo vasakwanise kuita take part kumaelections paanenge achiita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaMishek Mataranyika vanoti havasi kufara nemhirizhonga yezvematongerwo enyika uye komiti yavo ichakoka gurukota zvemukati menyika pamwe nemapurisa kuti vazotsanangura kuti chii chavari kuita kudzivirira mhirizhonga.
Tikaona zvichienderera mberi tichadaidza minista weHome Affairs kuti vatitsanangurire kana tinzwe matanho avari kutora kuedza kugadzirisa nyaya yemhirizhonga.
Mhirizhonga yawedzera kubvira patarwa mazuva esarudzo dzemabyelection uye bato reCCC ndiro rinoti rine nhengo dzakawanda dziri kushungurudzwa nebato reZANU-PF ukuwo ZANU-PF ichiti bato reCCC ndiro riri kukonzera mhirizhonga. Mune imwewo nyaya, vanhu vana vaive nepfuti nematemo nezuro pakati peusiku vakapinda kumba kunogara amai vevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vatendai biti vakarova zvakaipisisa mushandi anochengetedza pamba apa. Vabiti vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yakamhagarwa kumapurisa asi kusvika pari zvino haasati auya kuzonzwa kuti zvakafamba sei.
Yeah, we reported ku Highlands Police Station. What they're doing, I don't know.
Vatiwo mushandi wavo ari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rimwe gweta rimuHarare uye vari nhengo yeMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaenda kudarere pamusoro-soro munyika reConstitutional Court nechikumbiro chekuti kutarwa kwakaitwa zuva resarudzo dzemabyelections nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunzi hakusi pamutemo sarudzo idzi dzigoregedzwa kuitwa. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachapera sengweni avo vasvitsa chikumbiro ichi kudare reConstitutional Court vakazvimirira vati vaMnangagwa vakatara zuva resarudzo dzemabye elections vasingatevedzere nguva yakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Mumapepa vasvitsa kudare vasengweni vanoti vaMnangagwa vakatyora bumbiro remitemo iro rinoti vaifanira kutara zuva resarudzo idzi mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi unoziviswa kuti zvigaro zvinenge zvisisina vanhu. Nokudaro vasengweni vakumbira dare kuti rimise sarudzo dzemabye elections munzvimbo makumi mana nesere dziri kutsvagwa nhengo dzeparamende. Sarudzo idzi dzozongoitwa kamwe chete pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Vasengweni vatiwo upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka zvekuti pangaitwe sarudzo izvozvi panguva yehurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo. Vatiwo kuita sarudzo dzemabye elections hakuna chakunochinja mudare reparamende sezvo ZANU-PF ine nhengo dzakawanda mudare iri. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati vanoziva kuti ndivamonzora vakaronga kushandisa vasengweni kumisa sarudzo idzi vachiti vari kutya kukundwa musarudzo dzemabye elections idzi. Muzvare Mahere vati vatungamiri vanofanira kusarudzwa neveruzhinji kwete nematare.
Vamonzora vari kuona kuti havana vanhu saka vari kutya by election. Isisi tinotaura kuti constitution yedu kana kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanhu vane kodzero yekusarudza vanovatungamirira. Saka isusi tiri kutoshamiswa kuti vamonzora havasikuda kuti maMP ari muparliament ave maMP akasarudzwa nevanhu. Vakatanga varecola maMP akasarudzwa nevanhu ezvinezvi vari kuda kudzivirira maMP achazosarudzwa nevanhu musi wa26 March.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati sebato vacharamba vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabye elections idzi vakamirira zvichabuda kudare panyaya iyi.
Vaichemera sarudzo dzemabye elections vachifunga kuti musangano weZANU-PF hauna kugadzirira musarudzo izvi. Pavaichemera kudaro vanga vasingambotauri zvemareforms avanotaura nezvazvo izvi. Vanga vasingatauri zvekare nyaya dzemutemo dzavakuda kuisa sanasi. Asi hatikachamadzwi nezvavari kuita izvi zvokuti sarudzo hadzisi pamutemo zvakune matare kuti vagozotiudza pavachateerera application iyoyo kuti ine musoro here kana kuti kungova kuita kwekutungana kwembudzi. Isu ticharamba semusangano weZANU-PF tichigadzirira sarudzo idzi dzemusi wa26 March.
Mibvunzo yatatumira mutauriri weMDCT yavamonzora vawitness Dube pamwe nasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo uye vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi vamonzora vanyora padande mutande ravo retwitter kuti bato ravo harina chekuita nechikumbiro chasvitswa kudare ichi vachiti havapindire munyaya dzezvarwa zvezimbabwe zvinenge zvichida kuti kodzero dzazvo dzicherechedzwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai zimunya vati zvave kuita sekuti bato ravamonzora rabatana nehurumende kuda kumisa sarudzo dzemabi elections idzi vashandisa matare sezvavakamboita kumashure zvakazoita kuti vamonzora vasare vaine mudhuri weMDCT nemari inopiwa mapato ane nhengo dziri muparamende.
Vakabatana neavo vavanofungidzirwa kuti vanoshanda navo veZANU vaona kuti havana kusimira, saka uku kuzoenda kunoshandisa vamonzora kwakutongotsvaga matandanyadzi potera ekuti ivo vematare makuru enyika vazongoti zvokwadisa rudzonga imiswe nekuti haina kutaura zvakanaka. Asi honzeri huru inenge iripo inenge iri iyo yekuti vakuru vanogadzirira zvesarudzo muZimbabwe vabatwa vari pachena vasina kusimira.
Vamunangagwa pachavo vakaudza vatsigiro vebato ravo pamusangano wavakaita kuEpworth mwedzi wapera kuti sarudzo dzemabi elections dzakatadza kuitwa nenguva nekupararira kwakanga kuchiita chirwere cheCOVID-19 panguva yaifanirwa kuitwa sarudzo idzi. Nzvimbo zhinji dzakasara dzisina vamiririri muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuro neMDCT yavamonzora zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive mushakabvu vaMorgan Tsvangirai semutungamiriri webato reMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Zimbabwe yakabatana nenyika 35 kusanganisira 11 dzemuAfrica kusavhota pachisungo chekuti Russia ishorwe nedanho rayo rekutumira mauto kunopamba Ukraine. Chisungo ichi chiri kukurudzira Russia kuti ibude muUkraine. Chisungo ichi chakatambirwa nenyika 141. Eritrea ndiyo chete nyika yemuAfrica yakavhota ichitsigira Russia ichibatana neSyria, Democratic Republic of Korea neRussia yacho. China neRussia dzakashandisa masimba adzo muna 2008 kana kuti veto power dzichivhota kudzivirira United Nations kuti isatemere Zimbabwe zvirango paipomerwa hurumende mhosva dzekuita vanopikisa kafira mberi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatambira chisungo ichi nemufaro vachiti zvinoratidza kuti Russia yasiyiwa pamhene. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova zvakare mukuru weMedia Center.
Handishamisiki nezvaitwa nevatungamiriri veZimbabwe pakuti varega kuvhota vati havana kwavanoda kurerekera. Izvo zvinhu zvisingashamisi nengari yekuti mukatarira Zimbabwe muchaona kuti Zimbabwe nenyika dzakaita seBelarusi neSyria inyika dzinotsigirana neRussia.
Kosei Zimbabwe isina kungoitawo zvakaitwa naiwa naBelarus nanaSyria zvekubuda pachena kuti iri kutsigira Russia?
Mukazvitarisa zvemuchaona kuti Zimbabwe kuti irege kuvhota ingadai vanovhota vacho regai nditaure ndichidaro vatovhota vari kune rimwe divi riri against, asi vanohlavo kuti tikazodaro panogona kuuya zvimwe zvingativinga. Saka yatingati neutrality yaratidzwa nevanovhota vanokwanisa kuvhota vari vachimirira Zimbabwe. Inyaya yabva mukuhla kuti tikaenda kudivi reRussia tinogona kuwana zvingabuda imomo zvinotikuvadza. Ndo saka mavona vasina kuvhota sezvozvo. Zvinongoratidza mukatarira zvanga zvichibudiswa panhepfenyuro yeZBC kana makavona nhau dzepaZBC dza8 nezuro, muchaona kuti zvinobudisa imwe mufungo iri muvanhu vangavhotera vari kuZimbabwe.
Zvinoreva here kuti vanhu vakawanda semaonerenyu vari kutsigirana nedanho riri kutorwa nehurumende panyaya yeRussia?
Kutaura kwandiri kuita kuregai nditi Zimbabwe vanhu vanovhota ava hazvirevi kuti vari kuvhota zvinodiwa neveruzhinji. Dei kwainzi kunotanga kwavhunzwa vanhu, hatizivi kuti chii chaizobuda pakadai.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, vanova zvakare mukuru weMedia Center, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe makereke ari kushora bhiri rekuda kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga rePrivate Voluntary Organization Bill, achiti richapa kuti vaderedze uwandu hwerubatsiro rwaanopa kuvanhu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sachigara womubatanidzwa wemakereke mudunhu reMashonga Land West reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Pastor Tafadzwa Mafukidze, vanga vari pamusangano wanhasi, vanoti bhiri iri rikave mutemo richakanganisa basa ravanga vachiita rekubatsira vanhu munyaya dzezvekudya, dzidzo nezveutano.
Kana amendment ikava mutemo, ichakanganisa basa rino ratanga tichiita rekukwanisa kubatsira nekuyamura macommunities atanga tichiita, humanitarian service akaitwa nemakereke atanga tichiita kuburikidza neutano nenyaya dzezvikoro, uye zvakare atinoti maparachurch organizations anga akarejestwa sematrust.
Vachipa pfungwa dzekereke kukomiti yeparamende inoona nezvemabasa ehurumende nekugara zvakanaka kwevanhu, vaMafukidze vanoti bhiri iri richaitawo kuti kunyoreswa kwemasangano anoshanda akazvimirira kuome kudarika zviripo pari zvino.
Uyu mutemo uyu unounza kuti kunyoreswa kwemapvos nemainstitutions anobatsira kuchange kuri kwakaoma. Zvinoreva izvo kuti sekereke tichatadza kubatsira vanhu vari vulnerable vari macommunities medu.
Mumwe mudzimai apinda mumusangano wanhasi, muzvari Patricia Chibaya, vanoti hurumende inofanirwa kuregedza vemasangano akazvimirira vachiita basa ravo vakasununguka. Muzvari Chibaya, avo vari kukwikwidza kuita kanzura muchinhoi musarudzo dzemabai elections kupera kwemwedzi uno, vakamirira bato reCitizen Coalition for Change, vanoti vemasangano akazvimirira akabatsira madzimai akawanda kuti vasatye kukwikwidza.
Inini ndiri kuti parliament kana kuti government ngairege maNGOs ashande zvakasununguka, nekuti kuda kuinterfere kwavari kuita nemaNGOs anoshanda akutya, haachashande chese chese zvaanofanira kunge achiita. Kunyanya isu semadzimai ari mupolitics tiri kuwanika chibatsirwa zvikuru nemaNGOs. Aa, tiri vanhu vaitotya kupinda muzvigaro, but vanoya vachitiempawe neruzivo, vachitisimudzira, vachitiratidzo nzira kana kuti zvinofamba so zvinodai.
Asi mumwe wechidikwe kumakonde vagod knows muzhandamhuri vanoti bhiri iri rakanaka rakadaro, vachiti vemasangano akazvimirira anokurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende.
Isu kwedu kumakonde kwatinogara uku, mambo vedu vakati vanzwa nyaya yebhiri vakatitora vakagara nesu pasi vakati ndo zviripo izvi munoti chii? Tichibva tataura zvatakataura. Saka kumakonde uku muchiona ndauya pano tori nhume yabva kumakonde, vanhu vakumakonde vari kutaura kuti aiwa bhiri ngazviende mberi.
Vanhu vakawanda varatidza kusafara nemasimba akawanda ari kupiwa gurukota rehurumende pabhiri iri, simba ravati rinogona kushandiswa zvisiri izvo sezviri kuitika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira, zvotyirwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano kuti chirwere ichi chinogona kunge chave kudzoka zvine mutsindo kechishanu kana kuti fifth wave. Nezuro vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri vakabatwa vaine chirwere ichi, zvichireva kuti mumazuva manomwe adarika vanhu zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe negumi nevana, kana kuti 2914 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Svondo rapera mumazuva mamwe chete, vanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 2376 vainge vabatwa nechirwere ichi. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi mashanu nevaviri. Izvi zvasiya vana vechikoro vabatwa necovid-19 kubva pakati pemwedzi wapera vava chiuru chimwe chete nemakumi matatu nevasere, kana kuti 1038. Nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 5396. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musangano webazi reUnited Nations runoona nezvemamiriro ekunze uri kuitirwa muNairobi kuKenya wabuda nechisungo chekuti nyika dzingopiwa makore maviri ekuti dzinyatsoziva kuti dzingashandise sei mapurasitiki anenge achiraswa kuti asasvibise nharaunda nemweya wekufema. United Nations Environment Assembly inoti pagore nyika dzinogadzira mapurasitiki anodarika mazana mana emamiriyoni, uye uwandu uhu huchawedzera zvakapetwa kaviri muna 2014. Rwanda iri pakati penyika shoma dzakarambidza kushandiswa kwemapurasitiki, uye iri kukurudzira dzimwe nyika kuti dzitore danho rimwe chete. Vamwe vari kukurudzira kuti mapurasitiki araswe zvakanaka zvekuti anogona kuzoshandiswa zvakare. America iri kupomera Russia mhosva yekuda kumbunyikidza vatori venhau mushure mekunge nyika iyi yavhara nhepfenyuro dzakawanda uye kutyisidzira Voice of America Russia ichiti inogona kuvharwa. Mutauriri webazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vanoti Russia haisi kuda kuti vatori venhau vataure chokwadi chiri kuitika kuUkraine. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists riri kushorawo zviri kuitwa neRussia. Mapato eCitizens Coalition for Change neZANU-PF ari kunakurirana nyoka mhenyu pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika, iyo inonzi neveruzhinji yasvibisa gadziriro dzesarudzo dzemabi-elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 kurume mune mamwe matunhu emunyika. Izvi zvinotevera kuvhiringidzwa kwemisangano yemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa yekutsvagira nhengo dzavo rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nevanofungidzirwa kuti ndevezanu-PF, izvo zvakazvosvitsawo pakuti munhu mumwe chete aurayiwe, vamwe vakawanda vachikuwadzwa kumusangano wakadai kukwekwe mukupera kwesvondo. Mapurisa akasunga vanhu gumi nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi, uye vashanu vavo vakatomiswa pamberi pedare, vamwe vachiregwa nekuda kwekushaya umbo hunovaroverera. Mwedzi wapera, ZANU-PF yaipomerawo CCC mhosva yekurwisa nhengo dzayo kuulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yemhirizhonga iyi, tabata munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muCCC, uye vari meya veHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti sei vari kupomera ZANU-PF mhosva yekukonzera mhirizhonga.
Nemaripotsi emapurisa ari kunyatsobudisa pachena kuti violence iri kuitwa nani. Violence yekukwekwe pakazofa munhu, vanhu vakabva paJesse Gardens. Pagarden ipapo panozikamwa kuti ndepe ZANU-PF, muridzi wacho ndiwe ZANU-PF. Vakomana vacho vanozikamwa semaZANU-PF activists munharaunda nenyika rese jekerere. Vanga vachitori nemakadzi avo emusangano, vakauya nemapanga nemapakatwa nematemo vachida kutema maCitizens ACCC. Vakauya vakamhanyisa vanhu, dai kwakusina kuti security yedu yakazomira ikavabata ikavapreventa kuti vaite zvavaida, vaide vakaita mutema rege vachitema vanhu. Nyaya yemhirizhonga haizi nyaya yokunyepera kunakurirana, nokuti inyaya inoita rufu, inokuvadza vanhu, inoita zvakadaro. Tinoda runyararo munyika.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzi, vachirumhanzi nyaya iyo hanzi ZANU-PF ndo iri kukanganisa runyararo mumisangano yeCCC.
Hapana munhu Zimbabwe anoda kuti maelekeni kuti marali ambova nenoisi asi zviri kuituka muZimbabwe munei kuzokuti vemapato ava ngaakuticha sezvamafirimu dezvo tiri kuti ZANU-PF inozonzi irimo mumhirizhonga when it comes towards my elections why leadership yeZANU-PF yataura kuti iyo siyanai nenoise siyanai nemisini wozowanikwa kuti iwewe unonzi uri weZANU-PF une banga riri mutrouse very possible here izvozvo unenge wazvibudzi wanani kana uri genuine uri munhu womusanga tinofanira kuziva kuti kuna vamwe vanhu vanotumwa even with other countries vakaita sana America kuti ndee munobvunyungodza musangano kana mabvunzwa vozviti imi muri veZANU-PF asi vachipiwa mari hazvizikamwe here iye zvino masanctions atinawo iwo triple C hairumbidzwe here neamerica kuti vanoshandira democracy pati democracy yani idemokrasi yomunhu mutema here womuno muZimbabwe asi havachidzani here navarongiva saka zvokuti munhu ainda akapfeka regalia yeZANU-PF it's nothing unogona kuari mutengesi unogona kuti ange ari munhu anoda kusvibisa ZANU-PF yacho
vamafume pindurai tinzwe
handizivi kuti zvavari kutaura zvinopindana nei nemhirizhonga yakaitika chiripo ndechekuti pane munhu akaurawa nyaya yemashurugwe kana vachiti havaizivi maybe havagari muZimbabwe nyaya yemashurugwe mukwekwe mumidlands yanetsa nyaya yevanhu vanofamba nemabhemba mumatrouse mushurugwe vanonzi mashurugwe munana midlands kunoitwa zvegold yanetsa vana vechidiki vaakufamba nemapakatwa mumatrouse vanofamba nezvipfumo vanofamba nezvitemo zvidiki diki nembezo dzavanenge vachirova vanhu nokuveza vanhu vachitorerana gold ndo vanhu vanozotorwa vounza violence iyoyo kupolitics
vamafume ndikubatei muromo wamafume chii chinozoita kuti mufunge kuti vanhu ivava vanenge vari veZANU-PF
nokuti makomba awa anotorwa nemashefu hakuna mukorokoza ane gomba rekuchera goruti kunhu veZANU-PF ndo vanenge vachikomanda vachitora upfumi hwenyika vachiinda kwakasiyana-siyana nahwo vana ivavo vanoshandiswa semamilitia vanoshandiswa semhondi vanoshandiswa semarepisi vanoshandiswa sevanhu vanenge vachiita zvinhu zvisina nebasa rese vachikanganisa ugari hwemamwe mapato anoshanda muZimbabwe
vachirumhanzu nyaya iyo hanzi vari kushandiswa ava vanhu vanozivikanwa ndeve ZANU-PF nokuti vanenge vari mumigodhi yevakuru vakuru mumisangano weZANU-PF pindurai tinzwe
ndo vandogara nichitaura ndidi vaveMDC kana TC vavava vanongoda kuitwa maelections inyaya chete dzokuti dzokukomera zano shuwa nditaurei zvino vautaura kuti vanhu ava ndevemimigodhi saka vaitsvage marali yeu tiri kuti vanhu leadership ndoinokonzeresa maproblems purezidendi Edi Mnangagwa vanoti pasi neviolence yokeni mapoint asi chamisa kubwanzura ko akabuda achiti kudini akabuda achiti I can unleash vanhu kupinda mustreet ndileader uyu wava mafume achireva kuti kudini yokeni mapoint saka zvino ngazvitaugwe sezvazviri vamunangagwa vana kana pavakambobuda vachiti ivo vanhu ngavaroge asi chamisa anoti kana ndikasapinda mupawa kucharohwa vanhu what does that mean asi vamafume zvino vari kuramba vana vomuZimbabwe ngavazive kundotsvaga mari zvinotaugwa nesecond republic siyana nezvokushandiswa kupolitics iye zvinotarisa kanzuro yose dzese dzinoranwa neMDC haisiri corruption yoga yoga asi vana vamafumeva varipo what are they doing
vanga vari nhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekutongwa kwematunhu muCCC uye vari meya veHarare vakabvumiswa basa vaJacob Mafume vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 muchirongwa cheWomen's Roundtable na8 pm chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika munyaya dzemhirizhonga pamwe chete nezviri kuitika kuUkraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com Ini dini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC.